ndakamuka uri musi wa 25 kundaandarara kwabhuti kwandaigara nandatobvako bhosi vanga vatosvika kudzimba dzaigara vanhu ndaisingashandi kana kuita zvemapishi doko ndaitogarawo kuzvimukuku saka vakasvika vakatora zvinhu zvese mumbongosira mupama empty saka ini ndaisingambozivo kuti vatora pandakati ndichipamaidzi yakunotora mapambo emwana pane mwana musikana wangu anga abetserwa musi wa 15 march yacho akaitika musi wa 25 march iyoyo then mudzimai wangu anga asingakwanisikana kuita chaanokwanisa anga akaitwa operation ndakati ndiri pakufamba kubva ndikaona vanhu vakaungana kumberi vakawanda vaitosvika kana ku90 kutobva 3 vangotobva muvanhu imomo vakawanda kudaro vachifunga kundivinga kubva ndikatofunga kuti chitizi
tipeiwo nhoroondo yekuti zvakafamba sei musi uyu
pakutiza kwainaya kwapasi paitetsa pandatsika ndikatondikafunika ruoko papo pandakadona ndikabva ndafunga kuti kumuka nditize futi zvakare ndikamuka ndikazama kubata ruoko rakafunika ndikabva ndapama futi kutona pasi apa ndaidonera pedo nekarwizi kanogara mvura yesvine yanogara munguruve vasvika ipapapa vakatanga kutonditema ivo matemero avaita vaitondisiya vaitofunga kuti ndandafa ende koshovanhu vandatofa nandingazivikana kufema kana kuita sei ndandakakana kutanidzira kana kuchema chaka ndasingakoni mapurisa ndo akazouya akatonditorawo achienda kuchipatara chiri friday anongonomira kuchipatara chiri koko kwatiri chipatara ndangosva ndichitongonopfuura nichiuya kucape town chipatara chikuru kunoko iri friday saturday sunday monday tuesday ndakangonyarara sunday vaitofunga kuti ndatofa unga vakandodza vaifunga kuti angautofunga kunawisa muchari ndopavangautofunga kudisa nangokaka nangomusawo maziso vangu ndopa vakatanga kufunga kundisona sona inguva refu ndiri muchipatara sisi ndisingagoni kana kushama muromo wangu
pari zvino shuviro yenyu ndeyei
anga ndichinamatira kuti ndikaita vese ndaporawo kana ndikangowanawo zvima zvijobho izvozvo ndikasanganisawo mariwo ndindeni mhuri yangu kumusha sisi ndikunozorora bhozi pari zvino apa kushanda chako chako takakuvara zvisingaiti kukorera mukata chaiva chakandikwanisikana kushanda chaizvo.